Chata ndichatobude kira ndoisa zvino pa home. Ndine ma memories patakapinda mubase kwa John. Wangu ari frenemy, wangu garo wakatinya ma phone. She stepped that lady, every nigga wanna date. She stepped that lady, manotingura ma gates. But I ain't die for nyash, handinga mukwarire mutoto. Taka kata watorwa pasi ma plan B A, itori kete. Now you crying over this pumil, manje give her no arichinje. Kana zvandataura ndizvozvo, shoko rangu rinobuda moto. Ndiri kukoropa soup, ndiri kusvina soup. Ndobva ndadzora mplate, ndobva ndarwa zijim. Ndine ma memories ake amu brain. Mango, mango, ndine ma memories ake amu brain. Mango, mango, akandisiya ndakazara mu game. I can't see ya.